manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Toto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose. Vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura, magetsi uye dzisina magoni. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru. Vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19, masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira. Ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose zuva iracherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi, amai Rutendo Zhou, vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema-chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo, kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Since kampani yangu isiri kuproduce, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries? Kana lockdown iyi yazopera chii chichange chichaitika? Since makambani asiri kuproduce, vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa ninyi yekuti makambani anenge asingachakwanisi kutibhadhara.
Mumwe mushandi vaJeff Chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana, vari kutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanza gara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ina vanhu 5 inoda mari inosvika 6500, but tikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500. Ipapo pa2500 ndo patiri kuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani anamuzvina bhizinesi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vaGod knows homwe vati havasisina kana tarisiro rine ramangwana ravo.
Isu basa redu nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira inoti tourism pachirungu. Asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zvinototityisa kutoti tichange tirichii mangwana kuti mabasa edu vamwe vedu vakatumiswawo mabasa. Ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa uyezve kuti iyo industry ya tourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvimve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvitanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wekuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa. Vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
The Confederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemihoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Uku MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuru yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapiwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuru ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafana bata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union Reverend Ephraim Katsina vanoti kanzuru inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapiwo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katsina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi vari pasiti nhasi izuva ratingati reshi2.5 nokuti vakatanga zvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vaona namabharani vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovhaidi kwa transport zvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapohwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndana mukoti chete vangava varamwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana nana mukoti saka pari zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanhari kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vevashandi ndava ivo vari kuti iillegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake izvozvo hati bodo izvozvo hazvikwanisike bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasununguka chazomutaura navo nekuti we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization nunurai jena anoti panyaya iyi
nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuzambia dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi hapana magumbeze hapanawo mvura yakachena magetsi chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai muliswa chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19 mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura magetsi zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara
doors electricity water the task is being taken care of
hapana mvura magetsi pamwe nemagonhi zvikuedza kugadziriswa asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo utsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya
I think at one point the demo was in problem because they said
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa
mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Mutoo vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chatichamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatsvaimo Muchizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti. Vachitaurawo pamusangano wanezuro amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza nekomiti yeNational Task Force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March first we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think Chiangonzichuya Mutore ka one. And then according to my needs and kukura kwecenter tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyi yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzurechinoi tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure. Kuratidza kuti isu takaenda nekuno vanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagari muchinoi vaClifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisa kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangundya anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalist Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mumwe mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chunhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haii fake news, vane mvumo yekutivharira for 20 years yavari kuti hanzi ndiyo level 14. Saka chinoitika ndechekuti vatapi venhau vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chunhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende, hurumende inobva yatiyo wanyepa fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zvirikunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapiwe nawo vacho
munhende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika yezano PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
zano PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yezano PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC environment yemuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuru vengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muzimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuunited nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamoyo vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanoti vatapi venhau vanodarika 15 vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia lines of zimbabwe vanigel nyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka tirinoona zvinhu zvekodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vachristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburisa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadive vwe neto tabeti manyoni ndru Zimbabwe soto ana president osu tenda chose asi chandino ngoda kungotara pamusoro pa president joti deva gadzirisa makius ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zvehuori kuti kunoo kwandinogara hupfu uri kuti hwauori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika daizvino izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira makiu pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvinhu negwara rakanaka kusikwa ndiri kunokufurusha 250 asi hapana Apana mare yacho kwatino iwana saka dai vagadzirisa takwanisa kutengo po 70 bond nezvo zvafamba zvakanaka kusino kumakiyochi akanyanyisa kuwanda akazara singaiti sandinongotendawo panyere kuti vagadzirise ipapo ndopandongo kumbira kuti president gadzirise panyere kuno kutanzwa nenzara nditabedzi paZimbabwe apo tirangarireiwo
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aimbo wempati wepagedhi weCapes United iyo yakashura mare kuma 1980s nekuma 1990s va Steven Chisango vanoti nhavu yemuZimbabwe yaurayiwa nemhaka yemari. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Va Chisango avo vakatora mukombe wePremier Soccer League wekutanga weCapes United muna 1979. Vanoti nabu ya shanduka zvikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenhabvu sezvaiitwa kare.
Mukaipiwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kuti timu yangu iwine.
Vachisango vakabatira Capes United iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi Cup Kings inana Sheki Tauro, Joe Shambo, Six Mtizwa, Stanley Sinyo Ndunduma, Friday Amayenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. Vachisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. Vatsango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makoch aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vaungowanawo macertificates handizivi kuti vari kuvaona kupo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepembwe avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Timareferees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemuti retambwe according nemalaws avo. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
Vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusorosoro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kachinji unoziva kutenderera National Stadium uchimwedza enda kugedhiro enda kugedhiro isusu takatambira Capes unotoita hunde kutoti upinde mvura imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisi kureva kuti veCapes chete, ndinoenda kumabhora kundichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozonzwa umwe Dynamos ichuti ndichikurambidzwawo kupindawo futi chamari asi kuti bhora rezonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi avanhu havachada kutiona.
Vatsisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecorona virus panguva iyo pasi rose riri kucheretedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muzimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.